manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wesvondo kurume 26/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla oshora uori mukubiwa kwegoridhe uwo wakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. ZANU PF yopeta sarudzo dzayo dzemaprimary elections vamwe vachichema-chema vachiti havasi kufara nekufambiswa kwadziri kuitwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla ari nhengo yeHigh Command vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Paka Chipoera vashora zvikuru nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika kwakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. VaManyadza vati zviri kuitwa nehurumende zvekudya zvevapfupi nekureba handizvo zvakarwirwa hondo yechimurenga. Vakuru vakuru vehurumende nemubato reZANU PF havasi kupindura mubvunzo yatiri kuvatumira nezvemhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaisafambisa zvakanaka goridhe renyika. Vamwe vanonzi vari kudyidzana nevakuru vakuru vehurumende ava vanosanganisirawo mumwe akadomwa semunyarikani kana kuti ambasada vanozviti Profita Hubert Angel nevamwe vachena vakawanda. Mumashoko kuvatori venhau vaAngel vati kuti vati vanhu vachanzwawo vamwe vachitaura muzvikamu zvinotevera vanova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa nemwana wavo uye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akatonzwikwa achitaura muzvare Henrietwa Rushwaya. Asi iko zvino vaAngel vanoti vatatu ava handiwo vanonzwikwa vachitaura parunare vachiti vanhu vainyepedzera kunge ndivo. Asi patakabvunza muzvari Shwaya vakangoti vachazotaura nezvevhidhiyo iyi kana yose yabuda. RBZ yakatoti yave kuongorora nyaya iyi. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion pagore nekuda kwekubiwa kwegoridhe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaManyadza.
Vana vakafa vane makuvaro mumatongo emozambique ezambia yeangola yetanzania ava vasati vaona kana compensation ava fana vakangonyika ndo vari kuita kudyarisa renyika. Yes, hatikange tichirwa tikange tichinzwira kuti nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo. Asi kana rikange raakutorwa nevashoma maZimbabweans acho akanga achibikira sadza kuzimbamaramba pfunge mutoko kudhari wenyu kuchonyocho kuhurunge kuende uko pasi uko kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makiriniki ane mishonga. Asi koita vanhu ava refilth rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filth poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndozvakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo java anga achiita showoffs wachi Rolex. Rolex is from Switzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uyakazowana kovafield rich kokuti anopfeka gold agopfeka newachi yekuswitzerland nyika iri mumasanction kuzotenga dzimota kuzotenga dzindege nyika iri mumasanction kugonyepera kuti masanction ndiva kuti tiite bati iyi aha ndira kuti nigonyepe kwamvanyira nyaya iyeyo yokuti henio gold racherwa nemaartisanal miners henio gold racherwa nemakambani makuru makuru achitengesa vese gold kufidelity gold iya raakufidelity ndoporojita kwazvinonzira yekusima bia kuti handi kunzewo kuti nerambisa tinovharira mari iyo yemaamerican mbinga idzozi dzadiko kuya nemari yacho muno dziri mari idzo dzadikuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga iri kuita vetobako mbinga idzodzo dzamabhinge dzinotenga kuodziri kuvai kuvi kudya vari kuya ndizotengawa neforex kuvi kutona vari kuyavanhu vandizotenga neforex kuri vava vanadiko kuya ndizotengera munhu neforex iyeyo asi kugoitwa aselected few kugoenda munhu anozviita arogendi zvokuti I am effective ri number 2 to the president kureva kuti ari kupuwa komidhizi idzo dzenyari dzekuti atauri kuti ini ndiri number 2 kuti number 2 kuna purezidendi kovivaisi purezidendi aripo kureva kuti ari kuitwa dhiri dzacho haana basa kana paita panyaya dzeu yekusimbabira gold
mubvunzo wekupedzisira munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neaujazira kusvika pari zvinoizvi
apa vamunangagwa vana chavanongoita vamunangagwa vana chavanongoita iye zvinoizvi vari kutorikazwa musaikadelic shock
mumwe aiva mukuru muzanla ari nhengo yehigh command vabernard manyadza vaizikanwa nezita rekuti paka chipoera vachitaura vari parunare muharare sarudzo dzemubato rezanupf dzaenderera mberi nhasi kune dzimwe nzvimbo dzakaita semidlands mashonaland west masvingo nekumwe kwadzisina kupera nezuro asi vamwe vari kukundwa musarudzo idzi vari kuchema-chema kuti dziri kubirirwa zvemhando yepamusorosoro izvi zviri kurambwa nevatungamiri vebato iri vari kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose pane zvimwe zvabuda kumutasa central house of assembly vainnocent benza vanova muridzi wechikwata chepremier soccer league cheherentals ndivo vakunda kumutasa north vakunda ndivaobey bvute kumatebeland south ndiamai sindisiwe nyela vajoshua sako kuchimanimani kumanikaland havana avakwikwidza vamwe vasina kukwidzwa ndivamike chimombe vari kuda kuita mike nyambuya vari kuda kuita seneta kwamutasa uye amai opa muchinguri vanonziwo havana avakwikwidza kumabvuku vascott sakupwanya havana kukwikwidzwa gurukota rinoona nezvedunhu rematebeland south vaabednico ncube vanonzi vakundwawo musarudzo idzi zviri kubuda zviri kuratidzawo kuti vazhinji vakaenda kuzanupf vachibva kune mamwe mapato vakaita samuzvare barbara nyagomo vakundwa musarudzo idzi asi vatiwo havasi kufara nekubatwa kwadzakaitwa mukuzeya nezvenyaya yesarudzo idzi tabata mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa
zviri kufamba zvemandorokwati takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro mamaresults atotanga kubuda aitswa pamapoling reports maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana siyana vanga varimo vachiongorora basa rokuitwa nevanhu ve fads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka nitaura govenment yemusangano hatina kunyanyonzwa mugwa kunyunyuta kwakawanda asi tete pane kuti chirongwa chakakura kudai wapasa pachaiko kunyitwa
kova muarguti mazita avo anga asiri pa ballot paper zvagadziriswa sei
zvinogona kudaro mbozi vamwe pavaendesa zvichiita yakaiti blitz yekuti vanhu vapinde vamwe vainonyorosa kuzeki saka vofunga kuti mazita avo aripo iwo asiri paverification register repart pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai saka chatiripo ndechekuti tioda kuti vese vasi vanei vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman ndatinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tioda kuti vagopinda mumbudu yedu yezanu pf kuti takatarisana netsangano sarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wari wezanu munhu atombouya kunzoti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yatanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita takutovaisa mubude yezanu pf tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varedzeswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader sanika ini ndini team leader kumashoreland and west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader and nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzano kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda mari azosvika kuprovhinsi kwandifanika ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kuna ani kuna president asi pari zvino hatira kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapamba haro zvakanaka ende raakupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanu pf tiri vana venyamunhu and isusu hatiitezve magalap poll kana mastraw poll kana chii tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanu pf pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiitezve guest meeting
mutauriri webato rezanu pf ambasada Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunhare kuchinoi mukuziya nezvenyaya iyi tabata unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti sei vamwe vakabva kune mamwe mapato vachienda kuzanu pf vari kukundwa uye zvavashamisa here
zviri kubuda musarudzo dzezanu pf primary elections hazvisi zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndinofunga kuti tsoro yemabudiro azvanga zvichifanira kuita inogona kunge yakarongwa kare ava vamwe vasati vasvetuka kuenda kuzanu pf zanu yakavavhurira masuo ikavatendera kuvapinde mumakwikwi izvinoizvi vari kuratidza kuti vadyiwa saka havana pekuchemera pakanyanya saka hazvisi zvinhu zvinganyanya kundishamisa maningi stereki
totarisawo zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu vamwe vari kuti sarudzo dzabirirwa vamwe vari kuti vamwe vanga vachitenga vanhu nekutyisidzira vanhu hazvizokanganisi here bato iri raakutarisana nesarudzo kana kuti zvinhu zvinongotaurwawo nevadyiwa sezviri kutaurwa nevamwe vakuru vebato iri
handifungi kuti zvinokanganisa mafambiro achaita zvinhu pamberi apo kunyanyanyanya takatarisa nesarudzo dzenyika nekuti kuzanu pf anoda kunyanya kutaurisa musure mekunge paine atenderangwa nebato kuti ndiye achange achimirira bato anowanzorangwa zvakaomarara saka kunyange ivo vari kuchema chema ivava vari kuti aiwa tabiridzirwa aiwa zvakazenge zvakadai handioni sekuti vangabudirire vongu vanongona kungochema chema sezvavari kuita kwemazuva mashomo anenge akundwa ingava nyaya yekubiridzirwa kana kukundwa chaiko zvinhu zvinowanikwa kuti anombochema chema asi muchaona mukufamba kwenguva uko kuti aiwa vanenge vanyarara vaakuto kufamba negwara reikoko ku ZANU-PF.
Tirikuona kuti ZANU-PF yakutopedza maprimary ayo mamwe mapato anopikisa haasati aita hazvizovakanganisa here tichitarisa kuti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu.
Zvinhu zvinogona kukanganisa vemamwe mapato anopikisa nekuti pavachafunga kuita sarudzo kana vachazoita sarudzo ZANU-PF inenge yakutogadzirira kukwikwidzana navo, saka inenge yakatendei pamberi zvishoma. Tikatarisa futi zvava zvichibuda kunyanyanyanya kunharaunda dzekumamisha, nhamba dzaadzichibuda mumaprimary aya hadzisiyi vatsigiri vemapato anopikisa vaine chivimbo chekuti pane chingabuda ikoko. Saka izvozvo zvichiwedzerwa nekunonoka kuita sarudzo dzemaprimaries zvinogona kusiya vemapato anopikisa vari muna taisireva.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muGhana nhasi murwendo rwavo rwekushanyira Africa, vachitarisirwawo kuenda kuTanzania neZambia. Vatambirwa muGhana nevana vechikoro vange vachiimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Indeva Petros Stole, Reverend Petros Stole, the founder and director of Empowerment Satellite Organization. The organization that I registered in Dominica in Zimbabwe is a private voluntary organization which is in the organization in the Zurich Summit Drive HDT. We will say many of them are talking about
Reverend Stole, matichinangwa chekumba sangano renyu ndechekusimudzira vechidiki. Mungatudze kuti ndehapi mabasa amunoita?
Isu tinosimudzira vechidiki nenzira dzakasiyana siyana. Organization inemba yeNational Association of Non-Governmental Organizations kauti nyango inemba yefuti yeyatinyamuti Zimbabwe Youth Network. Inemba yefuti yeGirls Get Bride. Inwa Global Movement Against Early Child Marriage. Pane zvandataura izvozvo zvinogona kutaura kuti ndezve kuti tiri vamwe nevamwe vanoshuvira kuona nechidiki vachirumirwa vaine zero rakanaka. Tisingashuviri zvimwe zvatinoona zvinoitwa nedzimwe vakuru vanobatika varume nevana vadiki. Tiri vamwe vanoda kuona vana vachiita mabasa. Yatingati Inter Generating Project Organization yedu iri kushanda kubhikita kumashure eben kuchirezi inoshanda ikoko. Izvo zvichiita tine hurongedzwa hwekuti tiite youth training center kuti tiine maskills. Tichidaro nyaya yedu ndeyekuti vechidiki vekuZimbabwe vasimudzirwe in every way. Vana mai vechidiki vazvibatire mabasa wana baba wechidiki wazibatire mabasa wana mai wechidiki wazemwari wana baba wechidiki wazemwari tisava newana vanoda zveguka iye mutoriro iyi mborine basa ratinoita iroro hatidi kuona vana vanoita mbanje saka tozvato tichikurudzira kuti vana vazviyaramire vana mai wechidiki nana baba wechidiki vari under the age of 35 years sezvingataura constitution kana bumbiro remutemo wenyika ndevatetitarisa kuti vangasimudzirwa hatisiri bato rematongerwo enyika hatiiti zvematongerwo enyika tiripo pakusimudzira vana vezimbabwe sevana vezimbabwe tisingatarisi kuti unobvepi iyi unobvepi tisingatarisi kuti ndoregion ipi kana kuti unoita nezvipi tinongova vanhu vakafunga kutisimudzire vana vezimbabwe nekuti future yezimbabwe iri maoko nevana vechidiki vana vechidiki kana vari munhamo nyika yedu haingafambi zvakanaka
mati mune urongwa hwekuvaka training center muri kuda kuzviitira kupi uye masvika padanho ripi chaizvo
tine 20 hectares dzine pachipindi kana kuti pachirebhi kana mukasvika ipo paya paopozi vanhu vangogedhe paya takaapulaya nobva tapuhawo totobhadharawo mari totovai tinoisira tiri kutobhadhara ipapo hane urongedzwa ihwohwo kuti kabatana nevamwe vane rudo nenyika yavo vane rudo nevana inge tichizovaka youth training center ipapo pachaitira zvese izvi kudai sekutaura kwandiri kuita tisipfadza vangu netarisiro yangu kumaodzana zveshe ezimbabwe nevamwe vese vanga vane pfungwa dzakaitase dzedu vave tibatane chikore rusimudzirwe vana vavachirwe pokuti vararame vawane chekuita kuburikidza nenzvimbo iyeyo kuchirete unovel padhuze netaundi chaipo
saka zvirongwa zvenyu zvinongotarisa dunhu remasvingo chete here kana kuti munoshanda nemamwewo matunhu
totova pakati izvozvi tokuti organization ivambuke iuye kumanikaland saka totaura nevakuru vemanikaland chakati misa yanga inyaya yekuti vaida kutisaine mou neministry of youth kuti vagotiauthoriza vana vakasenza apo pamusara vakuru vehurumende vakatitaigati mou patiezvo taida kuti tivambuke tine kumanikaland tingati iorganize dzakarejistwa at national level under social safety nezepvo saka yakati limited patakwanisa kunotaya memorial for the understanding tinongoenda patanga kutiende tikandakwanisape tikazande kumashonaland tikazande kumatebeleland tine mitana yekuita izvozvo asi pari zvino nepatiri nepatinokwanisa tichiri kuchiredzi masvingo open nebhitita nekwatiri kushanda so far
mataura nyaya yakakosha yevechidiki vari kushandisa zvinodhaka mungati zvirongwa zvenyu zviri kushanda here mune mushandana wose
yes iyi nyaya iyi inotirwadza zvikuru sezvo tataura kuti nyika iri maoko evana vechidiki ino tikaita vana baba nevafundisi zvidhakwa nemahedhimaster zvidhakwa nevamazoona nyika iri nemapopoto nekusamira zvakanaka nenyonganyonga zvobva mukudhakwa saka seorganization tinoita maworkshops tinokurudzirawo vana kuti vasiye maillicit drugs vave vana vanorarama mukushamwari mukutyawo shoko ramwari ndezvatotarisira
aiwa tinokutendai zvikuru Reverend Stolei nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
tinotenda munhu wamwari mazakuitire zvakanaka
aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tine mubvunzo unobva kuna vaJoe Makenge
vahwande vastudio 7 pachitendero ini ndoitwa Joe Makenge ndiri kumozambiki ini ndiri kumbira kubvunza kuti ndinongozwa kuezwi Jesu mwana wamwari asi mweshe mwetinozwa mwaiponeswe vantu nekudini taingozwa Jesu chete mwari chaiye chaiye hatina kumbozwe paakazwi wasvike pakati akaponese vantu saka inini pachizvangu ndonga ndeiti Jesu ndiye mwari amenu kuna ana mufundisi vandichiyo
kubetsera vamakenye nemubvunzo wavo uyu tina mufundisi David Simango makadini kwa mufundisi Simango
hevo ibaba wande nevatereri vedu ve Studio 7 tinotenda zvikuru nemubvunzo wamukoma Joe Makeni ndaseka nokuti wamubvunzo wakanaka chose unonakidza zvikuru chekutanga ngativonevo kama hwamwari naJesu pana John 3:16 Bible rinoti nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asava noupenyu husingaperi saka pano tinoona Mwari achituma mwanakomana wake panyika kuti vanhu vaponeswe naiye Jesu saka tochiona zvekare kuti Mwari wakambotaura here kubva Jesu asvika panyika pano pana Mateo chapter 17 verse 4 ne verse 5 tinonzwa inzwi raMwari richibuda richitaura kuna kuvadzidzi vake rakanzuka nevadzidzi vake pana Mateo chapter 17 verse 4 ne verse 5 inzwi rinoti zvino Petro akapindura akati kwaari kuna Jesu ishe zvakanaka zvatiri pano kana muchida ndichavaka matumba matatu pano wakati ataura izvozvo tarira gore rinokuhwinya kukuru rikavafukidza inzwi rikabva mugore richiti uyu mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira mumunzwei saka apa tavona inzwi rababa vachitaura kuvanhu kuti vanhu vanzwe mwanakomana wamwari
zvinotiratidzei izvi mufundisi Simango
zvinotiratidza pachena kuti Jesu zvaaiita wakazviita zvose vakabatana pamwe chete nababa kana kuti namwari zvino ndingakupa imwe ndima zvekare ingakubatsira kuti unzwisise mashoko iwayo oukama hwaJesu namwari baba pana John chapter 14 verse 10 panoti ipo hautendi here kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri mashoko andinoreva kwauri handiarevi pachangu asi baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo handiti uri kuona zvino pano kuti Jesu ari kuti baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo andinoita kureva kuti ishe Jesu Kristu zvose zvaaiita waizviita nokuti una Mwari baba vakabatana pamwe chete hongu ndingapedzisira ndichiti zvawataura masoko iwayo okuti Jesu ndiye Mwari mashoko ezvokwadi nokuti Jesu ndiye Mwari zviro kwazvo tinozviona izvozvo mushoko raMwari pana John chapter 1 verse 1 panotiudza pachiti pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari shoko rakanga riri Mwari saka toona kuti iko Mwari akanga ari shoko pakutanga achigara kuna Mwari asi shoko iroro zvekare raiva riri Mwari saka ndinotenderana newe zvikuru pamasoko ako iwayo kuti Jesu ndiye Mwari ndichitendera kekare newe kuti Mwari waiita mabasa makuru ari muna Jesu nokuti Mwari mweya asi Jesu akanga ari munyama kubatsira isu vanhu venyama achishanda pamwe chete namwari baba kuti isu vanhu tiponeswe tiberekwe patsva tive zvisikwa zvitsva ndinotenda zvikuru nomubvunzo wakanaka watifadza zvikuru kwazvo mubvunzo une mhinduro yawapa iwe umene aiwa tinotenda chose baba hwande pamwe chete nevateereri vedu Studio 7 mwari akukomborerei mwari ave neni amen
vateereri kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu panhamba dzewhatsapp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda tanonoka wande nechikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino mukupeta chirongwa chanhasi tombokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Dynamos 4 Shasham 0 Yada 1 Wange 2 Manika Diamond 0 Triangle 0 aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.
Soko isika tisenda baku.